Muchidzidzo chedu chanhasi tiri kutanga kutarisa isu chitsauko chekutanga cheevhangeri yakanyorwa naMako. Muchitsauko ichochi mune zvizhinji kwazvo kupfuura zvimwe zvitsauko zvebhaibheri. Chinofukidza ushumiri hwose hwaJohani Mubhabhatidzi mushure mekudzokera kuzviprofita zvaIsaya naMaraki. Chitsauko chino chinotorawo ushumiri hwegore rekutanga ramambo Jesu huchimutevera kuburikidza nokushanda pamazuva eSabata. Chinopera nenyaya yokuporeswa kwemunhu aive nemaperembudzi. Chitsauko chino chizere nezvizhinji machiri. Hachina nhoroondo yemadzinza kana madzitateguru sezviri muevhangeri yakanyorwa naMateo. Ndinofunga ndakambotaura chikonzero chacho. Uchiri kuchiziva? Chikonzero chacho ndakati ini ndechekuti mambo anofanira kuva nenhoroondo yemadzinza kana madzitateguru, nokuti umambo hwaibva mudzimhuri. Kasaka zvaida kuti munhu unge uchizikanwa kuti uri kumhuri here yeumambo. Asi muranda, chinongodiwa bedzi kuziva zvizhinji zviri pamusoro pake. Hatinei nezvizhinji pamusoro pemadzitateguru ake kana vanaani, asi chatinongoda chete ndechekuti anogona basa here. Muranda waJehovha anozivikanwa nebasa rake kana kuti nemabasa ake. Tichipinda muchitsauko chino tichitanga evhangeri yakanyorwa naMako, ngatikumbire kuna Mwari kuti vatipe ukama hwakanaka naJesu. Tichaona Ishe Jesu muchidzidzo chino. Mudikani, ngatitange nekuverenga kubva muevhangeri yakanyorwa naMako, chitsauko chekutanga, kubva pandima yekutanga kusvika pandima yechitatu. Evhangeri yakanyorwa naMako, chitsauko 1, kubva pandima 1 kusvika pandima 3. Shoko reupenyu rinoti: kutanga kweevhangeri yaJesu Kristu mwanakomana waMwari, sezvazvakanyorwa mumuprofita Isaya zvichinzi, tarira, ndinotuma munyai wangu pamberi pako, uchakunatsira nzira yako. Inzwi rounodana murenje, gadzirai nzira yaShe, ruramisai migwagwa yake. Uku hakuzi kutanga kwaJohani kana Jesu aiwa, uku kutanga kweevhangeri yaJesu paakauya panyika achizofa pamuchinjikwa nekumukazve. Shamwari yangu, iyi ndiyo inonzi evhangeri. Pane kutanga kwakanyorwa mumagwaro. Ngatimboongorora kutanga uku tichikuisa neurongwa hwako. Kutanga kwekutanga ndiko kwekuti pakutanga shoko rakanga riripo. Mashoko iwaya tinoawana muevhangeri yakanyorwa naJohani pachitsauko chokutanga pandima yekutanga. Evhangeri yakanyorwa naJohani pachitsauko 1 pandima 1. Izvi zvinotidzosera shure panguva iyo pasina anoziva kuti yainzi kudii, nguva papakanga pasati pave nechihacho panyika. Pfungwa dzedu isu vanhu tinogumirwa, hatigone kuziva kuti seri uko kwaive nei. Tinogona kusaziva zvaiveko, tinogona kusaziva zvaiveko chaizvo, asi zvaiveko zvaiveko hazvo. Ndinogona kuona ndege muchadenga, ndaona ndege muchadenga ndotanga kufungidzira kuti kune kumwe kune nhandare yendege chete. Ndingatadza kunyatsoziva chaipo painenge iri nhandare yacho chaipo, asi ndinenge ndichiziva kuti ndege pane payabva uye pane paichanomhara. Kunyange ndikatarisa nyika yose, ndinoona kuti kune kwayakabva, uye chokwadi chiripo ndechekuti yakabva kuna Mwari. Asi handizive mavambo, Mwari akangogara aripo kubvira nekubvira. Asi isu tinotaura tichitangira pane zvatinoziva, tichitangira patakasangana navo Mwari vacho. Zvakanaka, ngatitarise kutanga kwechipiri. Kutanga kwechipiri tinokuwana mubhuku raGenesi pachitsauko chekutanga pandima yekutanga. Genesi chitsauko 1 pandima 1. Kutanga uku kunotaura kuchiti, pakutanga Mwari wakasika denga nenyika. Apa isu vanhu ndipo patinotangirawo. Kunyange hazvo vamwe vanhu vanoda kuedza kutsanangura pamusoro pezvakaitika mushure, asi apa ndipo patinotangirawo isu sevanhu. Pfungwa dzevanhu dzinobva panyaya yemakore zviuru zvitanhatu kusvika pari nhasi, dzichitaurawo pamusoro pemakore ane mamiriyoni nemamiriyoni. Isu hatina zvatinoziva pamusoro pezvakaitika shure uko, asi tinotangira pano panonzi, pakutanga Mwari wakasika denga nenyika. Kutanga kwechitatu ndiko kunonzi kutanga kweevhangeri. Kwatinoverenga muevhangeri yakanyorwa naMako chitsauko chekutanga pandima yekutanga kwakangofanana nokokuti iko kwakanga kuripo kubva pakutanga. Kunotidzoserazve kuna Jesu uyo akauya panyika ari munyama. Jesu Kristu ndiye evhangeri yacho. Mako anotarisawo achidzokera shure kuzviprofita. Chiprofita chamuprofita Isaya nechiprofita chamuprofita Maraki vose saJohane Mako vanotaura pachena kuti kuuya kwaJohane mubhabhatidzi kwaive kuzadziswa kwezviprofita zvaive pamusoro peuyu aizotangira Jesu kuuya anova Johane mubhabhatidzi. Ngativerenge evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko chekutanga pandima yechina evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 1 pandima 4. Bhaibheri rinoti, Johane wakauya achibhabhatidza murenje achiparidza rubhabhatidzo rwekutendeuka kuti vakanganwirwe zvivi. Johane aibhabhatidza vanhu kuti pave nekuregererwa kwezvivi. Izvi ndizvo zvinodudzirwa nenzwi rechiGiriki. Saka kana tichitorera painzwi rechiGiriki rinoti eis, tinoona kuti pano hapaifanira kunzi vanhu vaibhabhatidzwa murubhabhatidzo rwekutendeuka kuti vakanganwirwe zvivi, asi kuti vaibhabhatidzwa nerubhabhatidzo rwekukanganwirwa kwezvivi. Uku kwakanga kuri kugadzirira kuuya kwaJesu Kristu panyika. Jesu Kristu anova mumwe woga anokanganwira zvivi. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko chekutanga pandima yechishanu nendima yechitanhatu. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 1 pandima 5 nendima 6. Shoko raMwari rinoti, nyika yose yeJudhea neveJerusarema vose vakabudira kwaari vakabhabhatidzwa naye murwizi rwaJoridhani vachizvireurura zvivi zvavo. Johane wakanga akapfeka nguo yamakushe ekamera nebhanhire reganda muchiuno chake, waidya mhashu nouchi hwesango. Johane mubhabhatidzi aizivikanwa kwete nekuda kwekuparidza kwake chete, asi kunyange nemapfekero ake. Johane aiva akatsaurwa sekutsaurwa kwevaprista, achitsaurirwa ushumiri uye kuzoshumira mutembere paJerusarema. Ndizvo zvaitarisirwa pana Johane, asi iye Johane aigara kure nevanhu murenje. Ngativerenge evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko chekutanga pandima yechinomwe. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 1 pandima 7 inoti, iyo akaparidza achiti, shure kwangu kunouya mumwe une simba kupfuureni, wandisino kufanira kukotama kuti ndisunungure rukanda rweshangu dzake. Izvi zvinotiratidza kuti Johane aive munhu aizivikanwa sei. Akanga ariwo munhu aizvininipisa. Ndima yechisere muevhangeri yakanyorwa naMako chitsauko chekutanga. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 1 pandima 8 inoti, iyo ini ndakakubhabhatidzai nemvura, asi iye uchakubhabhatidzai noMweya Mutsvene. Uyu ndiwo mutsauko mukuru waivepo pakati paJesu naJohane Mubhabhatidzi. Johane aibhabhatidza nemvura, asi Jesu waitobhabhatidza noMweya Mutsvene. Mako achitsanangura anozviburitsa pachena muevhangeri yaakanyora muchitsauko 1 pandima 9. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko chekutanga pandima 9 anotsanangura achishandisa mashoko anoti, namazuva iwayo Jesu akabva Nazareta muGarirea akabhabhatidzwa naJohani muJoridhani. Pano tinoona Jesu vachiuya kuna Johani mushure memakore ane makumi matatu vachizobhabhatidzwa naJohani. Izvi anozviita senzira yekuda kuzvizivisa pamwe chete nevanhu mukubhabhatidzwa. Cherechedza chinhu ichi chekuti zita rake rekuti Jesu rinoshandiswa zvepano. Uchaonawo kuti zita rokuti Jesu rakanyanya kushandiswa muevhangeri yakanyorwa naMako kupfuura mamwe mabhuku. Ngativerenge evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko chekutanga pandima 10 nendima 11. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 1 pandima 10 nendima 11. Shoko raMwari rinoti, pakarepo achibuda mumvura akaona denga richizarurwa nomweya uchiburukira pamusoro pake senjiva, inzwi rikabva kudenga richiti, ndiwe mwanakomana wangu unodikanwa, ndinokufarira. Pano tinoona kuti utatu hwaMwari hwakasangana nenzira inoshamisa. Tinoona Mwari naJesu pamwe naMweya Mutsvene vari vatatu vachisangana. Tabva ipapo tinoona Jesu vachipinda pakuidzwa. Ngativerenge evhangeri yakanyorwa naMako, chitsauko chokutanga, pandima 12 evhangeri yakanyorwa naMako, chitsauko 1, pandima 12. Inoti, pakarepo Mweya wakamubudisira kurenje. Mweya waMwari wakamutungamirira kurenje kunoidzwa naSatani murenje. Ichi chino chinokosha kuti uchicherechedze kuti Mweya waMwari ndiwo wakamutungamirira kurenje kunoidzwa. Kana newewo hama unogona kuedzwawo, vazhinji vakaedzwa vakakundikana, newewo Mwari havakutarisire kukundikana. Chitsauko chekutanga cheevhangeri yakanyorwa naMako, pandima 13 evhangeri yakanyorwa naMako, chitsauko 1 pandima 13, shoko roupenyu rinoti, akava murenje mazuva makumi mana achiidzwa naSatani wakanga ari kuzvikara vatumwa vakamushumira. Hatina zvizhinji zvatinopiwa pano sekupiwa kwatinoita naMateo naRuka. Pano tinodzwa kuti Jesu akava murenje mazuva ane makumi mana achiedzwa naSatani. Mako anotaura achiti Satani akamuedza, asi vatumwa vakauya vakamushumira. Zvikara zvinotaurwa pano zvisikwa zvaive pasi pemasimba evanhu, zvikara zvaive pasi pesimba remunhu. Jesu nengirozi dzaive pamusoro pake, zvose zvakamushumira. Izvi ndizvo zviri kutaurwa naMako pano. Ngativerenge evhangeri yakanyorwa naMako, chitsauko chokutanga, pandima 14 nendima 15 evhangeri yakanyorwa naMako, chitsauko 1 pandima 14 nendima 15. Shoko raMwari rinoti, Johani wakati asungwa, Jesu akasvika Garirea achiparidza evhangeri yaMwari achiti, nguva yazadziswa, ushe hwaMwari hwaswedera pedyo, tendeukai mutende evhangeri. Mushure mekuedzwa uye mushure mekunge Johani asungwa, Jesu akatanga ushumiri hwokuparidza evhangeri. Aiparidza achiti, tendeukai nekuti ushe hwekudenga waswedera. Evhangeri yaMwari ndeyekuti umambo hwaMwari waswedera. Muna Mateo zvainzi umambo hwekudenga. Muevhangeri yaMateo tinoona kuti shoko raJesu neraJohani Mubhabhatidzi raive rakafanana pakuti vose vaiparidza vachiti, tendeukai mutende kuivhangeri. Ichokwadi kuti kana isu tikatenda kuivhangeri tichitarira kuna Jesu, tinoshandurwa mazviro kwazvo. Chinhu chinokosha kumunhu ndechekuti atende kuivhangeri. Rangarira chinhu ichi kuti evhangeri yakanyorwa naMako yakanyorerwa kuvaRoma vaive vanhu vane simba. Ruka anotaura achiti vanhu vanofunga kana kuti vanhu vekufunga. Evhangeri yaJohani yaipiwa vanhu vaida ruponeso. Ngativerenge kubva muevhangeri yakanyorwa naMako, chitsauko chokutanga, kubva pandima 16 kusvika pandima 20 evhangeri yakanyorwa naMako, chitsauko 1 kubva pandima 16 kusvika pandima 20. Mashoko ari panoti, wakati achifamba pagungwa reGarirea akaona Simoni naAndirea munun'una waSimoni vachikandira utau mugungwa, nokuti vakanga vari vabati vehove. Jesu akati kwavari, nditeverei kuti ndikuitei vabati vevanhu. Vakasiya utawa hwavo pakarepo vakamutevera. Wakati apfuura zvishoma akaona Jakobho mwanakomana waZebhedhi naJohani munun'una wake vachigadzira utawa mugwa. Akavadana pakarepo vakasiya baba vavo Zebhedhi mugwa navaranda vakamutevera. Pane kudana kutatu kwakasiyana kwakaitwa kwavapostori. Kudana kwekutanga kuri muevhangeri yakanyorwa naJohani, chitsauko chekutanga kubva pandima 35 kusvika pandima 51. Tinonzwa kuti akadana varume vatatu. Ivo vaida kuziva kuti Jesu waigarepi, nokuti kana ari Johani Mubhabhatidzi vaimuziva uye kuti aigarepi. Kudana kwechipiri tinokuona muevhangeri yakanyorwa naMako. Jesu aifamba nepagungwa akasangana nevarume vaibata hove. iye akavadana kuti vave vadzidzi. Akati kwavari vaizova vabati vevanhu. Muevhangeri yakanyorwa naRuka pachitsauko chechishanu kubva pandima yekutanga kusvika pandima 11 tinoudzwa kuti vakadzokera pakubata hove paGarireya. Kudana kwekupedzisira tinokuona muevhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 3 neevhangeri yakanyorwa naMateo chitsauko 10 neevhangeri yakanyorwa naRuka chitsauko 6. Tinonzwa zvekuti vakambodzokera pakuredza hove, asi Ishe Jesu havana kuvaregedza. Ndinotenda Mwari nekuda kwaizvozvo. Ngativerenge shoko raMwari muchitsauko chekutanga muevhangeri yakanyorwa naMako pandima 21, evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 1 pandima 21. Inoti iyo, vakapinda Kapenaumi pakarepo nomusi weSabata akapinda musinagogi akadzidzisa. Ndinofunga unorangarira vatungamiri vezvinamato vachimubvunza kuti chii chaainge aita nesabata. Tinonzwa Jesu achivapindura pachena muevhangeri yakanyorwa naJohani chitsauko chechishanu pandima 17, evhangeri yakanyorwa naJohani chitsauko 5 pandima 17. Jesu ainyatsovapindura asingatyi. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko chekutanga pandima 22, evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 1 pandima 22 inoti vakashamiswa nokudzidzisa kwake, nokuti wakavadzidzisa somunhu une simba asingaiti savanyori. Pano tinoona kubata kwesimba rechokwadi, kana kuti simba riri muzvokwadi. Chikonzero nhasi uno, ushumiri husina simba inyaya yekuti takarasa kutenda kwedu. Handisi kutaura kuti ini handina kutenda, asi ndiri kutaura kuti isu tose takarasa kutenda uye hatisi kudzidza nokuparidza shoko raMwari. Vanhu tiri kubva pashoko raMwari uye tichibvawo pakutenda. Mushure mekudzidzisa, vanhu vazhinji vakashamiswa nokudzidzisa kwake. Ngativerenge evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko chekutanga pandima 23 nendima 24, evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 1 pandima 23 nendima 24. Shoko raMwari rinoti, zvino musinagogi ravo makanga muno munhu wakanga ano mweya wetsvina, wakadanidzira achiti, tine mhaka yeiko nemi, Jesu weNazareta? Mauya kuzotiparadza kani? Ndinokuzivai kuti ndimi ani, muri mutsvene waMwari. Zvino Jesu akamurayira akati, nyarara ubude kwaari. Munana uyu wekutanga muevhangeri yakanyorwa naMako, chinhu chakaitika mumweya. Mwari ndovoga vanogona kudzikamisa kunyange nemweya yetsvina. Ndicho chiratidzo kana munana unotanga kutaurwa naMako. Tinodzidza kuti Jesu vane simba pamusoro pemweya yose, uye kuti ivo kana Mwari voga ndivo vanogona kuita chinhu ichi. Izvi zvaiitawo kuti Jesu azivikanwe. VaKristu vanofanira kuziva kuti Jesu chete ndivo simba rokudzinga mweya yakaipa. Ivo pachezvavo ndivo simba racho. Pasina Jesu hapana kudzingwa kwemweya yakaipa. Mako muchitsauko chekutanga kubva pandima 25 kusvika pandima 27, evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 1 kubva pandima 25 kusvika pandima 27 anoti, zvino Jesu akamurayira akati, nyarara ubude kwaari. Mweya wetsvina ukamubvundisa ndokudanidzira nenzwi guru ndokubuda kwaari. Vakatya zvikuru vose, nokudaro vakaita nyaya vachiti, chinyiko ichi? Kudzidzisa kutsva kune simba, unorayira kunyange nemweya yetsvina ikamuteerera. Vakatya zvikuru vose, nokudaro vakaita nyaya vachiti, chinyiko ichi? Kudzidzisa kutsva kune simba, hanzi unorayira kunyange nomweya yetsvina ikamuteerera. Mudikani, cherechedza chinhu ichi. Jesu anoratidza simba rake kuburikidza nekudzidzisa pamwe neminana, asi ivo havatendi chete. Evhangeri yakanyorwa naMateo chitsauko 1 pandima 28, evhangeri yakanyorwa naMateo chitsauko chekutanga pandima 28 inoti, pakarepo mukurumbira wake ukanzwika panyika yose yakapoteredza yeGarirea. Mako anotisvitsawo zvepane chimwe chiitiko chakaitika nezuva rimwe chete iroro zvichida masikati. Ameno. Ngativerenge kubva pandima 29 kusvika pandima 31 yechitsauko chekutanga muevhangeri yakanyorwa naMako. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 1 kubva pandima 29 kusvika pandima 31 panoti: Pakarepo vakati vachibva musinagoge vakapinda mumba maSimoni naAndirea, Jakobho naJohani vanavo. Mai vomukadzi waSimoni vakanga vavete vachirwara nefivhiri. Pakarepo vakamuudza izvozvo, akaenda akavabata noruoko akavamutsa, fivhiri ikavarega vakavashandira. Pano tinoonawo chimwe chiratidzo kana munana wakaitwa nezuva rimwe chete. Tobva ipapo tinoenda anenge aamanhero acho muevhangeri yakanyorwa naMako chitsauko chekutanga pandima 32. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 1 pandima 32 inoti: Madekwana zuva rovira vakaisa kwaari vose vakanga vachirwadziwa navakanga vakabatwa nemweya yakaipa. Muteereri, hanzi vakaisa kwavari vose vairwadziwa nevakanga vakabatwa nemweya yakaipa. Ngatipedzise nekuverenga pachitsauko chekutanga muevhangeri yakanyorwa naMako pandima 33 nendima 34. Tinzwe kuti Jesu akaite evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 1 pandima 33 nendima 34. Shoko rakanyorwapo rinoti, rikanditangire pandima 32: Madekwana zuva ravira vakaisa kwaari vose vakanga vachirwadziwa navakanga vakabatwa nemweya yakaipa. Guta rose rakanga raungana pamukova. Akaporesa vazhinji vakanga vachirwadziwa namarudzi ehosha. Akabudisa mweya yakaipa mizhinji, asi wakanga asingatenderi mweya yakaipa kutaura nokuti yakanga ichimuziva. Mako anongoitawo sezvakaitwa naMateo. Jesu akaporesa vanhu vazhinji, asi isu tinoverenga vashoma vatakanyorerwa nezvavo. Mudikani, tanga tichidzidza chitsauko chekutanga cheevhangeri yakanyorwa naMako. Tadzidza pamusoro pekubhabhatidzwa kwaJesu. Mushure meizvozvo tikaonawo kuidzwa kwaJesu pamwe nokushumirwa kwaakaitwa nevatumwa. Mushure mezvo takazodzidzawo pamusoro penyaya inonakidza yokudanwa kwevadzidzi vekutanga. Jesu akavadanireiko? Kuti vagova vabati vevanhu. Mudikani, kana newewo nhasi uno Mwari vanoda kuti ugovawo mubati wevanhu. Mwari wekudenga akukomborere. Ndoda kusiyawo chiteerera chimbo chatinopiwa navahanzvadzi Mesi Mutsvene. Chimbo chavo chinonzi icho Musandipfuura. Mushure mechimbo ichi tichakupa cherudo yedu.